manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimo Washington DC lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kana zvakare manera nhasi uri musuwe mugovera chikunguru 24, 2021 makateerera ku studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuma nhamba kupfuura kwaarikicha sehurumende and the task force zvakakodzera kuti vanhu vemuZimbabwe vaone kuti vaende kunovaccinate. Nyaya hombe yekuvaccination is very important. Apa president vakati vaccination is for free. Vanhu vaende kunovaccinate nokuti tikavaccinate takawanda ndokuti vanhu varege kutapurira chirwere ichi.
Gwaro idzvara buditswa nehurumende rinoti vanhu vari kufa zvakanyanya nechirwere cheCOVID-19. Vanhu vanenge vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi.
Zvose zviri kuedza nezeitusurande vande vari kukonawa basa ravo havasi kuita basa ravanhu saka zvekudonera kuti iningirikiri covid kausata covid handitombofunge kuti zvina maturo kuvanhu
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yovhara mahofisi ayo kwemasvondo maviri zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 Iyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gwaro idzva raburitswa nehurumende rinoti vanhu vari kufa zvakanyanya nechirwere cheCOVID-19 vanhu vanenge vasina kubayiwa nhomba dzekudzivirira chirwere ichi. Gwaro iri rinotiwo vana vadiki vave kunyanya kubatwawo nemhando yeDelta variant. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro raburitswa nemukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCOVID-19 muhofisi yemutungamiriri wenyika Dr. Agnes Mahomva riri kudaidzwa kuti COVID-19 admissions and community deaths by vaccination status rinoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevanhu vari kupinzwa muchipatara vachirwara nechirwere cheCOVID-19 vanhu vasina kubayiwa nhomba. Gwaro iri rinotiwo pavanhu mazana maviri nevanomwe vakaongororwa mushure mekufa nechirwere cheCOVID-19 zvikamu makumi masere nezvisere nezvidimu zvipfumbamwe kubva muzana 88.9% vanhu vakange vasina kubayiwa nhomba dzeCOVID-19. Gwaro iri rinotiwo pavanhu ava zvikamu zvitatu nezvidimu zvina kubva muzana 3.4% vanhu vakafa vabayiwa nhomba yekutanga chete uye zvikamu zvina nezvidimu zvisere kubva muzana 4.8% vakafawo nedenda reCOVID-19 vabayiwa nhomba yepiri. Mugwaro ravo iri amai Mahomba vati havazive kuti zvikamu zviviri nezvidimu zvipfumbamwe kubva muzana zvevanhu vavakaongorora ava vakafa vabayiwa nhomba dzeCOVID-19 here kana kuti kwete. Studio 7 haina kukwanisa kubata Dr. Mahomba kuti tinzwe zvakawanda pamusoro pegwaro ravo asi zvichitevera kuburitswa kwegwaro iri gurukota rezvoburitswa kwemashoko uye vari mutauriri wecabinet task force on COVID-19 amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti kubayiwa nhomba kunodzivirira ndufu dzine chekuita nedenda iri vakakurudzira veruzhinji kuti vanobayiwa
Muma nhamba kupfuura kwaarikuita sehurumende and the task force zvakakodzera kuti vanhu vemuZimbabwe vaone kuti vaende kunovaccinate. Nyaya hombe yekuvaccination is very important. Apa president vakati vaccination is for free. Vanhu vaende kunovaccinate nokuti tikavaccinate takawanda ndokuti vanhu varege kutapurira chirwere ichi. Tiri kutoonekwa izvo kuti vazhinji vanhu vari kurwara nechirwere ichi vachizosvika kupinda mumachipatara vamwe vachizosvika kuzofa vanhu vasina kubva.
Vaimbove gurukota rezveutano uye vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vati chave kudikanwa ndechekuti hurumende itore matanho akasimba ekuona kuti vanhu vese vabayiwa nekukasika kuitira kuti vazvidzivirire kudenda iri.
Saka zvatokurudzira hurumende kuti itiudze zvino ndezvekutizvo pavanhu 2.017 million vakabayiwa nhomba yekutanga nechipiri vangani vakarwarisa izvangani vakafa. Tienda kune vanhu vasina kubaiwa nhomba zvachose, vanoita 87% of the population. Vangani vakarwarisa, izvangani vakapinda intensive care unit, vangani vakafa. Apa kaita kuenza samanje, vanhu vakabaiwa nhomba nevakabaiwa nhomba, vasina kubaiwa nhomba nevasina kubaiwa nhomba, madenominator edu anga achipindirana. Conclusion yekuti nhomba iri kuprotekta vanhu haikwanisi kubuda mugwaro ravatipa iri. Ngavasevenze zvakare, vaite gwaro nestatistics dzakanaka.
Bazi rezveutano rinoti pane vanhu makumi mapfumbamwe neumwe chete vakafa nechirwere ichi nezuro. Izvo zvasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 pazviuru zviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu neumwe chete 2961. Vanhu zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matanhatu nevashanu 2265 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika yose pazviuru zvipfumbamwe nezvishanu zvine mazana matanhatu nemakumi masere nevatanhatu 95,686 wevapora vasvika pazviuru makumi matanhatu nezviviri nemazana mapfumbamwe ane makumi masere nevatanhatu 62,986. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana nemazana mapfumbamwe nevashanu 1,400,905 uye vabaiwa nhomba yechipiri vave zviuru mazana matanhatu zvine makumi manomwe nechimwe nezana nemakumi mashanu nevashanu 671,155. Uwandu uhu hunogona kukwira manhero anhasi paachaziviswa zvawanikwa muongororo yaitwa munyika yose. Hurumende inoti ine urongo hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Electoral Commission ZEC inoti iri kuvhara maofisi ayo kwemasvondo maviri kutanga nemusi wemuvhuro unouya zvichitevera kukwira kwehuwando hwevanhu vari kubatwa neCovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Muchiziviso chayo kune veruzhinji, sachigaro weZEC Justice Priscilla Chigumba vati maofisi avo ese munyika achavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19. Amai Chigumba vati danho ravatora rakanangana nekudzivirira kupararira kwedenda iri. Mukuru anoona nezvesarudzo munyika vauto Ilesly Gwana vaudza Studio 7 kuti danho iri rakanangana nekuchengetedza vashandi vekomisheni pamwe nevavhoti.
Sazvo kuti sezvo matesti acho achiwanda and I think it's public for information kuti we also lost some vashandi veduwo futi nenyaya dzecovid. Saka tati ngatiite temporary closure. I understand, I repeat, temporary closure so that timeke tinyatsofumigeta maofisi edu. Vashandi vedu vaende for testing like tinokurudzira nemunhu wese kuti aite izvozvo.
Vati komisheni haisi kuvhara maofisi zvachose uye pavachavhura mwedzi unouya munhu wese anokodzera kuvhota anofanira kunyoresa. Vati vashandi vekomisheni yavo vachange vachishanda vari kumba vachiita basa ravo semazuva ose. Asi mutungamiri weDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kushandisa mishina yechizvino zvino kuitira kuti vanhu varambe vachinyoresa kuvhota kunyange kuine denda reCovid-19.
Zvose zviri kungoitwa neZEC sulandevande vari kukona vabasa ravo havasi kuita basa ravanhu. Saka zvokudonera kuti inhingiriki COVID kausata COVID handitombofunge kuti zvina maturo kuvanhu.
Asi vasilai Gwana vati ZEC ine tarisiro yekushandisawo mishina yechizvino zvino pakunyoresa vanhu kuti vavhote, asi pari zvino mutemo haubvumidze kuita izvi.
Zvakakosha kuti munhu wese azive kuti in terms of mutemo wokunyoresa kuti uite voter in the muvoters roll wafamba kupresenta yourself physically, nokuti tinechida kuti tichore mafingerprints. Saka hatikwanisi kutora mafingerprints nefoni, ndo reason yacho iyoyi. Asi sezvamutaura maybe those are things zatiri kufunga for the future kuti tingaita sei sezvo tichirarama panguva yakadai.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa neZEC rakanaka, asi vakati ZEC inofanirawo kutaura nevamwe isati yatora matano akadai.
Achanga chaka kosha ozikari kuti vasati vaita decision yekuvhara. Vane vatingati vavanoshandidzana navo vatingati ma electoral stakeholders. Vavaigona kunge vabatsirawo nekukonsulta nekubvunzawo kuti vange vachipawo muonero wavo panyaya yacho iyoyo. Saka chimwe chechimwe chichatanditarisira kuti vaigona kubvunzawo ma stakeholders vanoshanda navo kunyanya vanoita zvinotenderwa nyika nepolitical partisan. Kuti izvi ndizvo zvatafunga kuita, ndo maonero atiri kuita. Chienderana nemafambiro ari kuita COVID munyika medu.
Tevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati nyaya dzesarudzo dzinoda kuti vanhu vashande pamwe kunyange kuine COVID-19.
Vanhu vaveZimbabwe vanofanira kuti vazvichengetedze vange vakabatana panguva ino yechirwere cheCOVID-19. Izvozvo tiri mutred wave iri kushura mari nyika yese. Saka vana vaZimbabwe vanofanira kunge vakazvichengetedza kumabasa, vasiri kumabasa, kwese tofanira kunge takazvichengetedza.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reZANU PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Zek iri kushorwa nenyaya yekutadza kuita sarudzo dzemabielections panguva iyo dzimwe nyika dziri kuita sarudzo asi pachitevedzwa mitemo inobata chirwere cheCOVID-19. Zeki pachai inoti inokwanisa kuita sarudzo idzi nguva ipi zvayo asi yakabatwa nemutemo wehurumende wekudzivirira COVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Munaudze mitambo. Mutambi wetsiwa Charles Manyuchi achanga achidzivirira bhande rake reWorld Boxing Federation ari mune imwe nyika kekutanga kubva zvatora mukombe uyu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanoronga mitambo yetsiwa vanoti Manyuchi atanga ari muTanzania muna Gunyana achidzivirira bhande rake reWBF kekutanga ari kunze kwenyika kubvira muna 2019 apo akaritora arova Diego Galado wekuArgentina. Manyuchi arongerwa kurwa naJami Manguila wekuMexico uyo ari pachinhanho chechipfumba mwemurongwa wevatambi vari pasi peWBF muremu wemiddleweight. Pamusoro pezvo Manyuchi achange achidzivirira zvekare mabhande maviri aanawo reWorld Alliance Boxing Association nereWorld Professional Boxing Federation. Mutauriri weWorld Alliance Boxing Association vaGilbert Munetsi vanoti Manyuchi achaperekedzwa kuTanzania nevamwe vatambi vashanu makundano ari kuchedzwa kunzi Tanganyika Boxing Trail.
Charles Manyuchi achange achidzivirira mabhanda ake matatu anoti World Boxing Federation, World Alliance Boxing Association neWorld Professional Boxing Federation. Pamutambo uchaitwa kuTanzania unodezwa kunzi Tanganyika Boxing Trail. Saka tinomutarisira kuti mumwedzi waSeptember achange achienda ikoko nevamwe vatambi vanoita vashanu vachazenge vachitambirawo mabhanda akasiyana siyana ewapa.
Vatambi vashanu vari kutarisirwa kuperekedza Manyuchi ava ndeBrandon Denese, Tinashe Madziwane, Hassan Milanzi, Monalisa Sibanda naPatience Master. Vamunetsi vanoti vanyora tsamba kuhurumende kuti itendere Manyuchi kunorwa kuTanzania uku makundano anosimbisa kushanya nekushanyirana mumutambo kana kuti sports tourism.
Mutambo uyu wakagadzirirwa kuti usimudzire nhau dzekushanya nekushanyirana yatinoti isusu sports tourism kuburikidza nemutambo. Kanyora matsamba kuburikidza nesangano reZimbabwe National Boxing Wrestling Control Board kuti vatichitere nyaya iyi kumberi sezvo. Saka mutambo uyu unotarisirwa kunge Manyuchi paripo panenge achidefenda mabhanda akahwina pamutambo wakaitwa musi wa 3 June.
Manyuchi anoti hapana chinomutadzisa kukunda mumutambo wake pamwe nekudzokera zvekare kurwira mukombe weWBC.
Teripo nguwa hiripo tunofamba rwendo. Mutambo hii rwendo saka ndoa rwendo watisiri na naka. Kote ya kuna chinyewa na kana naka mbwa shenka shenka za kundi za vete chii kana nishiri mo mutambo.
Mumtambo watu wakupesira. Manyuchi, akaroa Muhammad Sebiana weku Uganda nema poinzi. Mumutambo wakaitirwa kumasingo. Ndaka mira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata maangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurikotara zvekudzivirirwa kweAmerica Lloyd Austin vari kuenda kuSoutheast Asia kunotsigira madzisavira yeAmerica, vachasimbisa zvichitevera kukura kuri kuita China pamwe nezvinokwanisa kuitwa nemauto ayo mudunhu iri. Panguva iyo dunhu iri riri kuvhiringwa nedambudziko reCOVID-19. Sangano renhauri Associated Press rinoti nyanzvi musangano reUnited Nations dzinoti dunhu reAfrica ndiro ranyanya kurwiswa nevanopfurikidza mwero mumwedzi mitanhatu yekutanga kwa 2021 zvichitevera zviri kuitwa neIslamic State neAl-Qaeda nemadzisavira ezvikwata izvi ayo ari kuti ari kuwana vatsigiri mudunhu reAfrica iro rine vanhu vakawanda vafa mushure mekuurayiwa nevanopfurikidza mwero ava. Yashika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi munyika.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Stabile Dewa, vanova ivo mutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence. Muzvare Dewa, vachange vari kukurukura nesu pamusoro pechirongwa chakaparurwa nesangano reZimbabwe Gender Commission, iyo yakabatana neUN Women yeUnited Nations muchirongwa chakanangana nekuwedzera uwandu hwemadzimai anopinda muzvigaro zvematongerwo enyika kutanga musarudzo dza 2023 pasi pechirongwa chinonzi Women Rise in Politics. Tinokuchingamidza ine mufaro muzvare Dewa, mungatitsananguruwo kuti munoona sei chirongwa ichi.
Isusu sema organizations anoshanda kupromota participation yemadzimai mune zvematongerwo enyika, tiri kufarawo nechirongwa chakauya neGender Commission yakabatana neUN Women chekudawo kubatsira kutraina madzimai ada kupinda maleadership positions. Tinoona chirongwa ichi chakanaka sechichazobatsirawo kuti vakadzi vanokwe vane confidence, vari free, vane maskills ekuti vakwanise kupinda mumacampaigns, vane ruzivo vachikampaina vachikwaniso kuina. Saka tinotsigira chirongwa ichi.
Chirongwa ichi munoona chichizobatsira sei?
Tikatarisa mastatistics edu after every election, namba yemadzimai ari kupinda mumapositions eleadership, kungava kuita macouncillors, maMPs kana kutoita mapresidents, chaiko vashoma nana. Tikatarisa vese vakabatanidzwa, they are less than 15%, yet madzimai ndiwo akawanda pane vanhu vari kubuda vachinovhota. So isusu tiri kutobelieva kuti madzimai akakwanisa kutrainwa akawanda, akanyatsoudyawo maskills anofanira kuita zvibiri bobi zvekuti vahwine maelections, zvinokwanisawo kubatsira kuti pamanext elections atikatarisana nawo, including mabyelections, ona madzimai akawanda zvisingaiti achibuda pamapolitical parties ese zvawo achikwikwidza kubvira kuma primary elections vachihwina vachipindawo mune zvematongerwo enyika vachihwina vamwe vachienda kucouncil vamwe vachiendawo kuparliament vamwe kucabinet nyange tikatoitawo madzimai mapresidents zvinhu zvinenge zvakanaka zvikuru seso tinoona kunge madzimai akapinda akawanda maleadership positions zvinhu zvacho zvinotifambira kuti asi isusu sewalpi tinobhilivha kuti kutraina madzimai chete hazvina kukwana zvakawanda zvinoda kuitwa kuti madzimai asumukire sezvamunoziva tiri kumashure semadzimai nenyaya dzinhu zvakasiyana siyana kukura kwatakaita kurerwa kwatakaita magariro atinoita mudzimba maresponsibilities atinawo ekuchengeta mhuri anoita kuti tishaye nguva yakawanda kana mukana yekukwikwidzawo maleadership and decision making processes saka panotoda kutoiswa maefforts ayo atinoti pachirungu ari holistic anobata maareas akasiyana tinongovimbo tavachabatanawo nemasangano ari kuitawo zvimwe like access to media chaiko chaiko madzimai haasi kukwanisa kuaccessa media vakadzi mungatarisa manewspapers vashoma vanokeptwa nezvavanenge vachiita mabasa akanaka mumacommunities vazhinji vari kungokeptwa varume and tine problem newani yeonline violence yekungoti vakadzi vakada kujoinawo mawhatsapp mafacebook matwitter vanenge vachitukwa vachiudzwa nezvemiri yavo zvinovashaisa confidence dzekuti vanyatsoparticipata maelections mune zvakanaka
tichitarisa kuti pari zvino kune denda iri recovid-19 zvii zvamuchatarisira gender commission kuti iite panyaya dzekuwanikwa vachidzidzisa madzimai panguva ino
tiri kutarisira kuti Zimbabwe Gender Commission nenyaya yekuti kune COVID and vanhu vari under lockdown nenyaya dzecurfew vachakwanisa kuita online vachishandisawo nzira dzakasiyana siyana ana Zoom ana Team ana Skype even ana WhatsApp kutraina madzimai and tinongovakurudzira kuti vatraine madzimai ese kumaprovinces ese including madzimai ari kumamisha zvinhu zvatagara zvedu tiri kuita secivil society but hapana organization inokwanisa kunyatsotraina vanhu vese so tinovimba kuti gender commission ichapo madzimai data vachivapo airtime nekuto make sure kuti vamwe vacho vane mafoniwo here anoita kuti vakwanise kupinda pamasaisai vachiparticipatewo kumatrainings aya
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye tiri muWashington
Iko zvino tachipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives. Ndogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko rinonzi riri kuitika munharaunda dzigere vanhu uko kuri kunzi kuri kuita dzimwe ndufu dzisiri kutaurwa kana kuziviswa kuhurumende kana kumapurisa zviri kuita kuti vanhu vazopedzisera vabata ndufu idzi vachiviga vafiwawo voga vamwe vachitoita anonzi mabody viewing kana kuonekana nemufi vachivhura mabhokisi nezvimwe zvakadaro zviri kunziwo nedzimwe nyanzvi dzeutano zviri kuisa vanhu munjodzi yekutapurira chirwere checovid-19 uye kukurudzira kuti ndofu dzose dziziviswe kuhurumende vanhu vopiwa nzira dzekutevera kuti padzivirirwe kupararira kwecovid-19 muhurukuro yedu tabata sachigaro yesangano repadare vajona gokova tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vagokova
tinotenda vajonga kandimiri tine nyaya hombe muno muzimbabwe yekutiko vari kuti ivo mafunerals ari kukonzeresa takavhara machechi tikavhara mabhawa tikavhara mitambo nechinechi but mafunerals vari kutiwo 30 vanhu ndo vanogona kuattenda funeral but kune vanhu vakawanda kudarika 30 pamafunerals hatikuverenga nezvavo nehatikuona nezvavo
saka dambudziko riri papi apa vagokora
dambudziko ripo ndekutiro vanhu kana vasangana vanorelaxa vapfeke mamask hapana social distancing ndo zviri kuita kuti kwangoita munhu one mukuru watinoverenga about angari kufuneral afa but vadiki vatinoziya kuigwa tisingazvizivi kuti zviri kufamba sei so tine dambudziko hombe rekutiro munyika medu kuti vanhu vanotakura mamask not because va protege vamwana but vari kuzviita kuti kana vasanga nema police nema soldier vanopika
ndikubatei muromo vagokova tichidzokera kundufu dziri kuitika mumamana atingati ma community deaths tiri kunzwa kuti vari kubata ndufu idzodzo vari kutopfekedza vafi kugeza vafi nekuita body viewing nezvimwe zvakadaro hazvisi kuisa vanhu vakawanda munjodzi here izvi
ikudaro because problem yavo ndeyekuti vava nenyaya yestigmatization zvataita zviya zveHIV and AIDS zvekuti haudi kuenda parufu pemunhu afa neHIV and AIDS but iko zvezvi vanhu vakuvanza izvozvo kuti munhu afa nei bcause vanenge vaida kuti vanhu vaivuzobata maoko nekuchema ndo zviri kukonzeresa kuti tive nedambudziko ratasangana naro iri
saka ringagadziriswa sei dambudziko iri vagokova
tine dambudziko hombe rekuti iko hatina kuwirirana pamusoro penyaya yekupedza dambudziko ratinaro but also kuti iko zimbabwe as part of sadic inofanira kuva nepolisi yakaita sekubotswana yekuti all sadic countries macitizens vanofanira kupfeka masks tine vanhu vakawanda vari kukrosa maborders vari kubva kusouth africa vari kuenda kusouth africa from zimbabwe vasina mamasks vasina even kutestwa kuti vane covid certificates here kana kuti havana saka for us muzimbabwe is just a big disaster it needs to be organized at national level but also even at the regional level
ndichikudzora izvishoma vagokova zvii zvingaitwa vanhu vakawana urwere nekushayikirwa
ndakambonzwa statement yakabuda kuhurumende yekuti ngatimbovhurai mafuneral gatherings it's a very painful decision but it is necessary because kwatiri kuenda uku tinofanira kuva nekuitirana kwekuti iko kana kwaita funeral iko zvezvi tiri kunzi vanhu 30 ndovanoenda kufuneral but kunenge kune 80 vanhu vakanga vari pafuneral ngatimborwadzisanai tisvike pakuti iko kana paita rufu because problem iri kuva ndekuti mafamilies akawanda havachakurisa pachena kuti apa paita rufu rwecovid vanongoti rufu rwuri natural ipaine rufu rwecovid pavanoita body viewing pane vanhu vakawanda vanova body viewing vari kuita body viewing yemunhu ane covid vakavhura covid utachiona unobuda ipapapo unobata vanhu vakawanda saka ngatibudirane pachena semazimbabwens
manga makateerera kuna sachigaro wesangano repadare vajona gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi gwaro idzva raburiswa nehurumende rinoti vanhu vari kufa zvakanyanya nechirwere checovid-19 vanhu vanenge vasina kubayiwa nhomba dzekudzivirira chirwere ichi zimbabwe electoral commission yovhara mahofisi ayo kwemasvondo maviri zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawwwvoashona.com musakanganwa kugara makapfeka mamasiki nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko murare zvakanaka vateereri vestudio 7 kwose kwamuri Ini ndini Jonga Kandemi ire ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19.
Kuzika tisenda bakuvoa ndebele.